kuti iri kutaura chokwadi maererano nemamiriro akaita nyaya dzekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu munyika yedu yeZimbabwe. I think comments yandatanga kungobata yekuti pane mutemo weZimbabwe Independent Complaint Commission Act uyo wava mutemo pari zvino, wavanga vataura kuti wava mutemo. Nyangwe zvawa wava mutemo, tiri kuona kuti pakapaswa mutemo iwowo hauna kana kutombonzi kuchatanga kushanda rini. So nanhasi mutemo uriko wakangosendekwa usiri kuita basa rawakaitirwa kuti uvepo.
Unenge uchifanira kushanda sei mutemo uyu vamandindi?
Iwowo unokoita kuti vanhu ava vanenge vaine macomplaints mushure mekusabatwa zvakanaka namasecurity forces edu akasangana mapurisa, masoja, vatori vane kodzero yekuti vaende kupoka rakazvimirira rega iro Zimbabwe Independent Complaints Commission kuti vanoroja macomplaints avo.
Munoona sei zvavari kutaura nezvemoshandi commission?
Hapana chati chaitwa nemarecommendations akapiwa naiyai moshandi commission. Inova commission yakaongorora mhirizhonga yakaitika musi wa1 August pakapfuurwa vanhu namasoja nemapurisa, vamwe 57 vakafa. Moshandi commission yakaita marecommendations anokanganisa nyaya yepayment of compensation, asi nanhasi avo vakapfuurwa vakakuvara, avo vakasiyiwa vanherera, vabereki vaurayiwa, vamwe vavona nhasi pano pangwaya hurumende ichipa manyepo ekuti iyo yakatokombanzeta vanhu ivavava. Tikuona zvakare kusunguruswa kwevemacivil rights organizations maNGO pamwe chete nemaopposition political parties.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
I think takambotaura kakawanda nanhasi vasikala vari mucustody for more than 200 days vakamirira kuti vatongwe. So inyaya dzakadaro izvozvozvo dzoramba dzichinetsa. Tiri kuziva kuti kune gwaro riri pamberi pepalamendi reprivate voluntary organizations amaNGO, iro richakonzera kuti mamwe masangano anoshanda akazvimirira ega amaNGOs ava anovharwa. So zvese izvozvi zvinhu zvatiri kuona zvakaitika gore ra2022 and totanga 2023 tine tumutemo twekudzvanyirira itwotwo.